Mvura ine mhepo yakanyanya pamwe nechimvura mabwe iyo yakanaya nesvondo kumatunhu matiki anoti Hurungwe, Makonde nezvimba yakaparadza fodya nezvimwe zvirimwa. Kunyange mvura iyi yakaparadza zvimwe zvirimwa zvakaita sebhinzi, chibage nedonje, kuparadzwa kwefodya kuchaita kuti varimi ava varasikirwe nemari iyo vaitarisira kuwana. Kuparadzwa kwefodya uku kwakasiyana nekunoitwa zvimwe zvirimwa sezvo fodya ichityorwa mashizha kubva padzinde zvinozomanikidza kuti varimi vakohwe fodya isati yanyatsosvika uye zvinoita kuti vasawane mari yavanotarisira. Mumwe murimi akaparadzirwa fodya yake ndivatekshuwa Magora vanorima kututi kumakonde. Vamagora avo vainge vasina kuzvidzivirira kunjodzi dzinowira varimi kuburikidza nekutora insurance yefodya yavo vanoti vakarasikirwa nefodya inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamagora vanoti vave kumanikidzwa kukuwa fodya yavo isati yasvika sezvo yakatyorwa.
Mvura yakawanda. Yakawanda zvokuti ukaona ikatsuka semaroira yakaita ipapa apa mvura ikanaisira nezuro. Mvura iyi hayanga iti right.
Kuwanda kwemvura uku kunonzi kuri kukurumidzisa kutsukisa fodya yese nguva imwe chete sekutaura kwavalengton Chidhakwa ava vanorima vari kumakonde zvakare.
Pozoti uipisire manje upa anozonetsa nokuti nzvimbo yaronga wagadzirayo ndeyekuti ongoziti hano ndikatyora mashizha tututu ndichipisa ndinokwanisa kupisa hectares. Asi kana fodya yazibva sezvizvi zvimanje haisisina kuti izoutamira kutora tutu unonga wakuita iye yavaneti pabhunu ripingi yei nekuti unonga wakutongopurura yese inenge yangu ibva kuti ukwanise kuchengetedza.
VaChidhakwa vanoti kunyange zvakadaro vanotarisira kuti fodya yavo ichatengwa nemutengo wakanaka unodarika madhora mana ekuamerica pakirogram kana kuti US$4.
Ndezvatanga tiri kutarisira chazvo nokuti fodya iyi yanga yagezwa fete zvekuti kana mubhani iri kubuda zvakanaka zvamaona payapa. Saka tanga tiri kutarisira kuti pamwe chete inogona kutengwa nepraisi yakanaka.
Mumwe murimi asiri kufara nekuparadzirwa zvirimwa zvake ndivamunei Majasi vakaparadzirwa donje ravo iro rainge rave kuita maruva.
Zvinomuka semaona ndaanchiita sanhasi kotoni. Ndatobva kumunda ndakatogodoka chaizvo.
Panyaya dzekutorera zvirimwa zvavo insurance, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo kana mvura ine mvura mawe, vachiti nekuda kwedambudziko iri varimi vanofanirwa kuchengetedza chirimwa chavo kuburikidza nekutenga insurance.
Fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo, chivhura mawe nemoto. Pamusana pedambudziko iri varimi vanofanira kugara vaine insurance kuitira kuti kana vachinge vawirwa nedambudziko remhepo, chivhura mawe kana moto izvo zvinoparadza fodya nenguva diki diki zvikuru, vawanewo mubhadharo unoita kuti murimi akwanise kudzokera munda zvekare kana kusarawo nechouviri.
Asi amai Jiti vanokurudzira varimi vefodya kuti vatsvage makambani asingavabire mari yavo, vachiti vanogona kushanda nemasangano anomirira varimi.
Vamwe varimi vazhinji kunyanya varimi vadiki vanorima vasina contract, vanoramba kubhadhara mainsurance aya pamusana pedambudziko ravanowana kana voda kupuhwa mari iyi nemhaka yokuti vanenge vabatana nemamwe makambani anotsotsa varimi. Ndinokurudzira varimi kuti vatange vaongorora makambani aya vachibatsirana nemafarmers unions kana nevanomirira mainsurance companies aya. Chinhu chinorwadza kuti murimi abhadhare insurance ozotadza kubhadharwa kana awirwa nedambudziko.
Fodya ndicho chirimwa chinounza mari yakawanda munyika kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Fodya inounza mari inoda kusvika pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica munyika. Kunaya kwemvura inoparadza kuri kutyirwawo kuti kungangoitika zvakare nhasi kana mazuva ari kutevera, sezvo vanoongorora nezvemamiriro ekunze vari kuti pane dutu mupengo rinonzi Tropical Storm Freddy richapinda munyika richibva kunyika yeMadagascar. Varimi vanokurudzirwa kutorera zvirimwa zvavo mainsurance kuitira kudzivirira kurasikirwa nemari kana zvakaparadzwa nemamiriro ekunze nekuda kwekuwanda kwemvura, kushayikwa kwayo kana mamwe matambudziko anosanganikwa nawo mukurima akaita sezvirwere netumbuyu zvinokanganisa mbesa. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.